Kana takatarisa sarudzo yakaitika kuZambia mazuva apfuura, tichitarira kuti musarudzo ichauya kuZimbabwe, pane zvingachinja here? Maonero angu ndinoona sekuti sarudzo yakaitika kuZambia haina chainochinja kumaelections achaitwa muZimbabwe. Maererano ekuti Zimbabwe neZambia politics dzavo dzakasiyana chaizvo. Zambia yava nenguva ichisarudza mapato akasiyana siyana. Yatova nemakore anoraudzira kubva pakapinda pati yana vachiluva, pachipinda vamwewo futi vana sata, pachizopinda ana lungu. Saka tinoona kuti Zambia yatova nehistory yokuchinja mapresident ayo through the ballot. Asi kana takatarisa Zimbabwe, handioni zvichichinja kana bijana maitirwo maelections emuZimbabwe. Chinhu chikuru chiripo ndechekuti chinhu chinoita kuti maresults kuZimbabwe achinje ndechekuti mapato asikurudzire vanhu vavo kuti varejiste. Kana tichitarisa kunyanya veMDC, chinhu chingaita kuti zvinhu zvivachinjire, vanofanirwa kuti vaite mukana wokupinda mumaruwa. Ndomatinoona kuti tsigiro yavo mumaruwa, vanhu vanonyatsovhota vakanangana neMDC mumaruwa haisati yanyatsosimukira. Asi mumadhorobheni tinozviziva kuti MDC yakabata. Saka zvakaitika kuZambia, inini kana ndakazvitarisa tichikombeya nezvichaitika kuZimbabwe, handioni zvichichinja kana chinhu chimwe chete.
Tinoonazve kuti vaHichilema vakakoka vamunangagwa navachamisa kuenda kuZambia pavanotoreswa mhiko yekutungamira. Pane zvazvinoreva here izvi, Dr. Machekano?
Panyaya yekuti president elect veZambia vaHichilema vakakoka vamunangagwa pamwe chete navachamisa kuti vauye vazowitnessa inauguration yavo, kuti pane zvazvinoreva here izvi? Maonero angu, tingada kungoverenga zvakanyanya muchiitiko ichi, asi handioni sekuti pane zvazvinoreva zvakanyanya. Vamunangagwa vanokokwa se mukuru wenyika yakavakidzana neZambia, inodyidzana neZambia. Saka vamunangagwa vanokokwa semumiririri weZimbabwe. Tunoona ivo kuti vaHichilema vakakoka maopposition parties akati wandei. Saka vachamisa navamaimusi Vusi, masahwira napresidendi veZambia, vanhu vanga vachiita share ideas, interacting as opposition parties. Saka vane ushamwari, vanodyidzana. Saka ndinoona kuti ndo makokerwo aitwa vachamisa vamaimusi as friends of the party yapinda muchigaro pari zvino. Handioni kuti pane zvakanyanya zvatingaverenga mazviri.